Kuiswa kwaitwa vasilaigwa nando kunonzi kuridza ngoma nesanhu pahumwe. Munhu akonzera mhirizhonga kusafara panyaya dzemaelection. Muna 2008 akakonzera nyonga nyonga. Hapana maresults akabuda. SADC neAfrican Union zvikabudisa mareports ekuti atadzabata. Tikatarisavo munhu asati abuda pachena kuti achiri kuami here kana kuti achiri musivilian. Pamapepa avanyora havana kumbotarisa kana kutaura zvehistory yake yekusevenza kuami kutaridza kuti vari kuvanza. Zeki inofanirwa kunge ichibuda pachena. Kana vasingatauri kuti murume uyu akambosevenza kuami ari major, vasingazvitauri pahistory pake, pane wavari kuda kuvhara kumeso. Vari kuda kurova imbwa vakaviga mupinyi. Chaanonzi agona ndechipi? 2008 akakonzera nyonga nyonga. 2013 vakaita maelections pasina voters roll, vanhu vachishandisa mavoter slip. 2018 maresults nanhasi hatizivi kuti president akahwina nemangani. Hatizivi kuti chii chakabuda imomo. President wedu vachamisa vakahwina ne 2.6 million votes. Mavota akanyunguduka sechando chabuda mufiriji. Zeki yava kutaura. Saka isusu tine kunyunyuta nekusafara. Mainterview acho akaitwa nani? Vanhu vakakombeta vangani? Uye vacho vakaruza nepakai? Ende varamba vanaye vataridza kuti iwo vari kuramba vachienda mberi nepfungwa dzanga dziri dzevamugabe. Munhu uyu haasi wekuti anogadzirisa maelection. Munhu wemusengabere anoita mavote ekusengabere.
Vachirumanzi, tipeiwo maonero enyu.
Pane nyaya dzamaelection Zimbabwe ndofunga zvagara zvinongozikamwa misi nenguva kuti NDC haisii yakabvuma maelections. Chavanobvuma chete ndeche apo pavanenge vachinzi vakahwina. Asi pavanenge vachinzi vakahwina, ivavo vavari kusvora ivava ndo vanenge vava pamaresults. Ndofunga izvi hakuna kwatinoenda nazvo tikatarisa kuti hei ndiani ari pamaelections and so forth. Wedza vasalaigwana vaiva musoja, vaiva mupurisa, vaiva businessmen, vaiva chii, handifungi kuti it is an issue yatingatarisa pachirungu. Iye zvino NDC nyika ino yeZimbabwe inorunyararo napamusoro pamasoja. Havari kuvenga yavo. Iye zvino nyika inorunyararo napamusoro pamapurisa. Asingadika mune NDC. Zvokuti vese veNDC iye zvino vachiita maralizi avo vanokumbira rutsigiro, vanokumbira rubatsiro rwamapurisa, avasingadi. Saka nyaya dzeNDC kuchema kwavo hachangova chijairira. Handifungi kuti munhu ari serious iye zvino. Pane munhu anotora NDC kuva serious iye zvino. Ndofunga munonyatsokuona pamatwitter akaitwa navashamisa vari kutukwana vanhu kuti iwe look ka we want bread and butter issues on the table, kwete kuramba uchitiudza icho nechete nechocho. Saka at the end of the day hapana nyaya yatiri kutaura yapamusoro pamaelections. Maybe ndingataura pamusoro pamaelections kwokupedzira pakuti hakuna munhu anotrenwa kunyika ipi neipi kosi inorana nyaya dzamaelections, but unotodzidzira uripo. Saka iye zvino vasalaigwana munhu atova neexperience kurana maelections. Uyezve maelections haahwinisiwi namaofficers. Maelections anohwinisiwa navanhu vanenge vachivhota kunze iko. NDC haingati nhasi iyo yakawina maelections kana kuti vezeki vanotadza kugadzirisa nyaya dzemaelections. Kuma primary elections ama councillors NDC yakadliwa. Koindwazve kuma MPs NCD yakadliwa. Saka ndivoni kuti panga kuva neduta mpengo ramaelections kuzonzi president weNDC ndiye ahwina. Asi kuma councillors vakarohwa, kuma MPs vakarohwa. Ende vachibvuma kuti kuma councillors takarohwa, kuma MPs
takarohwa,
kuma senators takarohwa. Saka nyaya iyoyo vamafumi mamuchitaura ndakanyarara. From there ndokukwidza nyaya yavo kumatare. Zvikaongororwa zvekuti producer evidence vakakonewa.
Vamafumi,
nyaya yekuita kutonga nyaya yemaelection, referee akabva kuDynamos. Dynamos ichitamba neHighlanders. Vanhu veHighlanders vangapinda here muground imomo? Referee akabva kuHighlanders, Dynamos ichitamba Supporters ze Dynamo hapindi mu ground iroro. Referee wema elections anokosha. Vasilaigwana vakatadza kuita referee. Vane divi ravakarerekera. Musapinza mapurisa ese munyaya iyi. Mapurisa tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Masoja tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Ma polling stations aiva mukati memasoja aiva mukati memapurisa aiva mukati kwekuma president tinoziva kuti president Chamisa vakahwina kwatakaruza ndo pana vaslaigwana apa pavakaverenga ma results asiri iyo isusu tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rakavhotera vaChamisa hapana anoda Munangagwa kutonga kwa Munangagwa kuri kuvava segavakava
vaChirumanzi
mukanyatsa kutarisa mashoko ose atarwa ipapa papa handifunguti pane chino musoro chingava kanyika ino mugaro rugaro ruzivo kuti chii bato ire ragara rinongopopota chiri important ndicho kuti zano PF nehurumende iripo vari kutaura kuti zviri nani tiri kugadzirisa nyika ndosaka muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika ivo MDC vanga vachitoshuvira kuti ahadi upenyu hwaoma asi nemapolisi ari kuitwa negovernment ino zvinhu zviri kutoradza kuti zviri kunaka ndosaka muchiona vachiita musi watiazvironzekunonzi reload chi hakusina ndokutombumba vapera hapasina chokutaura shuwa mungataro za maelections mwedzi uno maelections ya gura kapera
vamafume hanzi hamudi kujikiwa sarudzo mkango jikiwa munotiza biriri kwa kana mawi na munyara
zokwadi ivana wangu wabirira kubirira chavataza kuba hii ekonomi nokuti vano karamari hapana nyika yakada ye mno Zimbabwe yokuti haichina kana currency yayo haichina kana pa chibage iko zvino vari kuti chibagwe vakuimporta 800,000 yava nyika yakurambidza vanhu kutengeserana chibage ndo hurumende yamunangagwa yava nyika
yakurambidza vanhu kuisa mari
icho chondo chikurambidza vanhu kunge vachigadzirisana mudzimba dzavo vachichengeta mari dzavo vakurambidza zvese zvinoita kuti nyika inge ichifamba zvakanaka ndokunonzi kutadza kutonga iko zvinovongocheba kuti Chamisa dai Chamisa adai sekunge vasina kana president vese vakutongotarisira kuti vaChamisa dai vauya vabetsere nyika asi tine shoko rakanaka kumaZimbabwe vaChamisa vari kuuya kuzobetsera Zimbabwe vaChamisa vane program yekugadzirisa kuti vanhu vange vachigara zvakanaka munyika yavava segavakava nekuda kwavamunangagwa
vaChirumanzi petai chirongwa chedu pakaita mutauro wakadai kumasangano akaita sezeka hazvizoite here kuti sarudzo dzinoitwa dzinoramba dzichiita mutauro
varume venstudio 7 maelections kana munhu uchihwina munhu una vatsigiri maelections yavo habiriki ndozvamofanira kuziva izvozvo